Izvi zvaziswa negurukota rezvemari muzvinafundo mutuli Ncube muchiziviso chestatutary instrument 142 of 2019 icho chaburitswa mugwaro rehurumende regovernment gazette nhasi. Muchiziviso ichi vaNcube vatiwo vaiva nemanostro foreign currency accounts vacharamba vachiwana mari dzavo iri mari yekunze sezvavagara vachiita. Vatiwo vaya vanotenga zvinhu kunze vacharambawo vachibhadhara mutero wekupinza zvinhu munyika kana kuti duty vachishandisa mari yekunze. VaNcube vati vatora danho iri mushure mokuona kuti vemabhizimisi vange vave kutara mitengo yavo vachishandisa madhora ekuAmerica inove mari isingawanikwe neveruzhinji.
All that has changed is that the only legal tender domestic at the moment is now the domestic currency and not foreign currency of the US dollar. What does this mean? It means that anyone who wants to buy goods from a shop and need pay for services within the borders of Zimbabwe ought to go to a bank, exchange or some other institution to change their foreign currency into domestic currency and spend that whichever way they wish to spend.
Vatiwo vaiva nemari dzekunze vanokwanisa kudzichinja mumabhanga kana mumaberudi change.
If you use dollars in your person, in the bank account, in a foreign currency account, nostro account, it's your money. You can keep it there, do whatever you like with it. Except that if you want to go into a shop within Zimbabwe, you have to change it into domestic currency.
Mashoko avaNcube atsikirwawo neimwe nyanzvi munyadzi zveupfumi uye vaimbova mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Industries vaKalisto Jokonya. Act 3. Panyaya yekuti zvangeitwa nechimbi chimbi, vaJokonya vati hurumende yange isingadi kungwadza vari kupa kuti zvinhu zviite manyamamire nerongo. Act 4. Asi nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda nesangano reLabour Economic Development Research Institute, Dr. Prosper Chitambara, vaudza Studio 7 kuti danho ratorwa nehurumende ratoita kuti vanhu vaite chipatapata kumhanya kumabhengi kunotora mari yekunze yakaita semadhora ekuAmerica nemarands sezvo vachitya kuti mari idzi dzinogona kuchinjwa kuitwa maRTGS dollars nehurumende.
Nhari kutya kuti mari dziri mumaFCA nostro dzinogona kuzochinjwa dzoendeswa kumaRTGS. Yes, ene hurumende. Hongu hurumende yataura kuti hazvisi kuzoitika. But nenyaya yekungoti vanhu havana kuvimba nehurumende vari kungodzidzira kuti zvinogona kuitika sekudaro. Saka vanhu vazhinji vakungoita chipatapata kunotora mari yavo yogara hayo pasi pemapilo kana mumatrangi mudzimba than kuisiya iri mubhengi nekuti risk yekuti inogona kuzochinjwa yoendeswa kumaRTGS iripo sezvatatomboona nyaya yatataura yemapolisi reversal kuti gavhumendi inogona kungomuka yochinja mapolisi at any time. Hapana shuwa yekuti hurumende even yau imbisa kuti hazvizoitika, hazvizoitiki here.
Dr. Chitambara vati semaonero avo danho iri richaita kuti vemabhizimisi varambe vachitenga mari yekunze pamukoto sezvo mumabhanga musina mari yekunze yakakwana.
Maonero angu danho iri haritopi rinotoita kuti black market ikurisise nekuti demand yeforeign currency ichangoramba iriko. Saka demand ikangoramba iriko pasina supply inoenderana kuformal system zvinoreva kuti vanhu vakawanda havana option but kutoenda kublack market ikoko. Saka black market haigoni kupedzwa nedanho iri. Black market inotopedzwa chete kana economy yakuproducer informal economy yadiki nekuti vanhu vazhinji vari kuenda kublack market nekuti formal sector yedu yashrinka.
Vanotiwo kushandisa mari yemuno handiko kunoderedza mitengo vachiti vanotarisira kuti mitengo yezvinhu icharamba ichikwira uye zvinhu zvichatanga kushayikwa muzvitoro. Vanongorora nyaya dzeupfumi vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti kudzora Zimbabwean dollar kunogona kutokanganisa zvinhu zvakanyanya sezvo vanhu vasina chivimbo nemari yemuno.
Saka zvichaita kuti dhora redu riwedzere kuderera sezvo kushandiswa kuchaniswa kwema US dollar kusingachabvumidzwi. Rimwe dambudziko richazoitikawo nderekuti zvimwe zvinhu zvakawanda zvinotengwa nevanotenga kunze zvinenge zvakunetsa kuwanikwa nekuti kuwana kwavo mari yachona yema US dollar kunenge kusisina kujeka nekuda kwezvaitwa izvi.
Mutungamiri wesangano remabhizimisi reConfederation of Zimbabwe Industries vaHenry Ruzvidzo vaudza Studio 7 kuti vangatauri zvakawanda pamusoro pedanho ratorwa nehurumende vachiti vakamirira kunzwa zvikonzero zvaita kuti danho iri ritorwe. Kunyange hazvo zviri kunze kwemutemo kutengesa mari pamusika mutema, vanhu vakawanda nevemabhizimisi vari kushandisa musika uyu sezvo vachishaya mari iyi mumabhanga uye mutengo wayo wakaderera mumabhanga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.